Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 1 2016. Munokwanisa kutinzwa paindanet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tasangana nezvakawanda. Chekutanga, ndakarova shumba nembama pabani kuomukaranda zamuti ndikazokwanisa kuita zvefirst part muno muZimbabwe yakava nealmost half nezamuti yepakistani. Ndakavadyazve pareferendum yakaitika 2000.
Mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai votungamira bato ravo mukupemberera makore gumi nemanomwe raumbwa.
Vamwe vaganda vasingava nenguva vasingaende kumusha vakuenda kumusha vachifara vari kundifonera kuti haremp migwagwa yanaka tikuenda kumusha.
VaKindness Paradza vezanupf vanoti vounza zvirongwa zvebudiriro kumakonde. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai nhasi vatungamira bato ravo mumhemberero dzekusvitsa makore gumi nemanomwe raumbwa muna 1999. Mhemberero idzi dzanga dziri kuWhite City Stadium muBulawayo. VaTsvangirai vatungamira bato ravo kubva zvaraumbwa uye vanoti chiri kunyanya kuvarwadza inyaya yekutsemuka-tsemuka kwebato ravo pane dzimwe nguva. Mukuzeya nyaya iyi tabata vatsvangirai tikavabvunza kuti zvii zvavaona mumakore aumbwa bato ravo.
Vazvino rwendo rwatafamba kubva patakafoma MDC makore 17 apfuura tasangana nezvakawanda. Chekutanga, ndakarova shumba nembama pabani kuomukaranda zamuti ndikazokwanisa kuita zvefirst part muno muZimbabwe yakava nealmost half nezamuti yepakistani. Ndakavadyazve pareferendum yakaitika 2000. Zvichirayi zvekuti ZANU PF haigori kuramba ichirova dundundu ichiti tisu chete pati iri muno munyika. Saka ipapo toda kuzvikudza kuti we broke ZANU PF hegemony. Now pane zvimwezve zvakaitika. Tisu pati yakatanga kudifita ZANU PF paelection 2008 takavadya zvakabvumira naiva mugabeo kuti zveshokwadi vakatidya, asi chasava chatakaramba ndechekutira kwepao. Saka tinoona efot yedu ye-17 years tichiwana inew constitution neZimbabwe, tichiwana masiti muparliament, tichitora masiti mumamunicipalities akawanda, mazhinji acho ari under MDC. Iri nauruko yekuti MDC is a party yagara muno, ichagara iri muno zvachose. Saka zvinhu zvinotifadza, pakatarisana nokuti zvinhu zvichapera sei. Ndosiri yatiinayo yekuti zvichapera sei. Ikuru kuti zvichapera nekuti zvinhu zvatopera and ZANU PF haina solution kutambudziko ririkusangana nevana vekuzvavo.
Asi vamwe vangada kuziva vatsvangiraika kuti chii chamuchaita chakasiyana nezvamakamboita, nekuti munogona kuhwina zvakare sarudzo asi tichiona ZANU PF ichirambirira pachigaro nerutsigiro rwemauto nemapurisa.
Iye zvino tasvika panhano yekuti munhu wese muZimbabwe ari kuziva kuti ZANU PF yapera. Munhu wese muZimbabwe, whether muopposition, whether mubusiness, anozviziva kuti musangano uchakwanisa kutiyamura out of this crisis MDC. But haiti MDC chete, inofanira kuva MDC namamwe mapato navamwe vari mauto muviri vese. Vanhu vanofanira kuziva kuti nyika inei fambe ichienda mberi, agenda yeMDC chete ichaita kuti tii tikwanise kugadzirisa zvakasanganiswa neZANU PF.
MDCT pane zvairi kuita here kuti inge ichibatana nemamwe mapato kuti vange vachiti munhu mumwe chete akwikwidzana navamugabe
kudzidzana kunobva pakutaurana uye kunobva pakuita isusu tinobatana mamapato maererano nekuti macommissions emaelections agadziri tiri munera but hatizvo chete tichabatana tichienda kutanga vana vezimbabwe even in the opposition vari kubatana vachida kuti vagadziri zvizvanoita uyu so isusu hatina dambudziko
vamwe vatsvangirai vanogona kuti makore gumi nemanomwe vatsvangirai vachiramba vachitungamira ati wandei vadi kumbosiyira mumwe mungati kudii nemashoko aya
mumwe nomumwe anofunga zvake kunamo anotivatsvangirai ngaaramba achitungamira pamoto paredeso saka toteererana tinoteererwa ibumbiro romutemo remuzisi tinoti icho pakwira makore efive munhu wega wega anofanira kuenda kucongress unozviisa pana vanhu vanhu vomuelekta kana kutotabva kumuelekta ndichangobva kucongress ndichangoelektwa ndobva ndati inini handichadi zvaita sei however ndipakutaura nyaya yekuti vatsvangirai havasisira pachidaro vatsvangirai vada kutanga vayambudza vanhu kana zvatadza hazvo vatadzira asi shuru dzavo ndedzekuti ngatitange itayambuka nekuti hamungatinzi macommanders muri muvidhiwo
tichitarisawo vatsvangirai pamakore iyaya muchitungamira bato ndezvipi zvamungatiwo apa ndingadai ndakaita zvekuti kana kuti zvatingati zviya mungaregreta kuti dei zvakagadziriswa
musangano 17 years haasi makore mashoma pakufamba rwendoru pane paunoonawo kuti apa pangadai pavagadziriswa chokutanga ndechekuti musangano uyu hawaifanira kuti usplite asi nekuda kwepfungwa dzevanhu maindividuals vakaona zvakakodzera kuti vanda vabuda musa but hatisiyani mapolicies kana kuti mastrategies kana kuti maviews ekuti musangano nyika inofanira kuinda chete hapana mutongo wakanyanya chetongoti vanhu vanodzoka voitawo mbimbitoka ndopakutungamira woindoka ndochinhu chatingangoti pamakore 17 ndochinhu chaifanira kunge tisina kuiti asi zvinoitisa kana kuti musangano saka anenge afunga hake kubva ungamuita sei so ndingandokudao chinhu chandingangoti I regret kuti pati yakasiika 2005 and 2014 pasina tikonzero ara zanu kuti kuda kuita leadership.
Vamwewo mubato vatsvangirai vanenge vasina kunyatsofara nekudoma kwamakaita vamudzuri navaichamisa mungajekesa kuti zvakanyatsofamba sei apa
hapana chandinotaura ipapo handina kuita zvinhu zvepfunga dzangu izvi zvakabva kubato rinonzi national council paconstitution ndinopuwa masimba ekuti kana zvataurwa nekanzo zvinofanira kuzii saka indangaita zvakataurwa nekanzo.
Mutungamiri wemdct vamogen tsvangirai vari parunare mubulawayo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mutungamiri webato repeople's democratic party vatendai biti vanoti vachakwidza kudare nyaya yekuti vasungwa vasaendeswe mudzimba dzavanogara vari vega kana kuti solitary confinement. Vabiti vanoti uku kutyora kodzero dzevasungwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti.
Jeri inorwadza. So mujeri unongosina makodzero dzakawanda dzekuti uite zvakawanda zvaunoita uri kunze. Zvino solitary confinement ijeri riri mujeri rekuti unenge wawega usingataure nemumwe munhu. Vakaita mastudies kunyanyanya kuamerica ikoko vanoratidza mastudies aya munhu wese anoiswa musolitary confinement anopedzisira aakupenga. So solitary confinement iri unconstitutional. So tichatoenda kumatare nenyaya dzemaprison rights dzatanga tichiita zvamunoziva imi dzakafana nedead penalty including yana Charles Ndlovu nana Dolosi.
Asika vamwe vanoti ko kana munhu upenyu hwake huri munjodzi mujeri vabiti kana kuti achityirwa kuti anogona kuurayiwa nevamwe wake kana kuti akaita musikanzwa vomuendesa musolitary confinement panenge paine chakaipa here ipapo?
Zvinhu zvatinoona mabhaisikopo maprisoners edu zvakafana nemuno muzimbabwe hatina ati mungati mahardcore criminal aya yatinoona pamatv ekuti vamwe vasungwa vangada kunzi vamuuraye kana kuti iye angada kukomita suicide. Uyezve kana zviri izvozvo ka munhu anongotransfewa oenda kune rimwe jeri hazvisi zvinonetsa izvi ende kana munhu auda kutozviuraya ka inizi akutorwara pfungwa ka saka anoenda kuhospital kainorapa pfungwa anoenda kumafacilities anorapa pfungwa. So ngatirege kudzvanyirira maprisoners. Maprisoners ane kodzero dzavo sezvakambotyorwa najustice guard mugore ra1993 mune imwe kesi muprisina haluze marights ake ari mubumbiro nemutemo simply because apinda muchikurubi kana kuti mukami prison.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mutungamiri wePDP vatenda ibiti vari parunare muHarare. Munyaya dzatinotarisa nyaya dzezveupfumi, mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hurumende inofanira kuvandudza mashandiro ari kuita makambani ari pasi payo kana kuti maparastatals. Izvi zvinotevera mashoko ehurumende yekuti makambani aya ave nechikwereti chinopfuura mabhiriyoni maviri. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Kanyenze.
Inyaya yatabvira kare tichingotaura tanzwa nokutaura pasina zvinoitwa. Kana hurumende yakatanga kare kutaura 1991 kana muchayeuka chirongwa cheSAP chestructural adjustment changa chakataura kuti tichada kuti tigadzirise mabazi ehurumende anyatsofambisa basa rawo zvakanaka. Asi pari zvino taakutoona kuti mabazi mazhinji ehurumende haasi kugona kana kubhadhara vashandi vavo, havasi kugona kana kufambisa mabasa avo zvakati twasa twasa. Pangwane udyire wokuti vanhu vari kungoshandisa mabazi aya kuti vakoromore hurumende, vadye mari dzehurumende pasina chiri kudyarwa. Kana izvozvo hazvikushamisa kuti nokuti hapana zvataita makore aya ese. Kana muchayeuka makore mairi apfuura vachina masa chaivo vakataura kuti vane maparasita gumi, mabazi iwayo amataura gumi avanga vachida kuti vabatsire anga achiita zvinhu zvavo zvakanaka, amhanyise mabasa avo mune zvinodiwa nemisika yeupfumi hwenyika. Asi pari zvino hapana zviri kumboitwa, vari kungoramba vachingonyura mabazi iwayo.
Panga gadziriswe sei nechimbi chimbi kana kuti zvatononoka zvo?
Chokutanga zvanonoka, asi hapana chinonzi chanonoka hachichagoni kugadzirika. Zvinhu zvinongogadzirika kana zvanonoka. Takazvitaura tabva nguva yakareba tichibatsirana nehurumende tichiedza kuti kupa mazano. Takatombotumira vebazi rinoona nemapazi iwayo ehurumende kuSouth Africa nekuZambia kuti vandoone kuti zvinoitwa sei. Tikaedza kunza vashandirwi nekuti kana uda kugadzisa zvinhu izvi mune vanhu vatorimo mabasa umu vashandirwi vachabatwa nezvaunoita. Saka vanofanira kunge vachiziva kuti chii chiri kuitika, vachibatsirawo kupawo mapfungwa dzavo kuti bazi ravo ravanoshandira rinofanira kugadziriswa zvakadii. Nokuti dambudziko ratinaro nguva dzose nderokuti vari kumusoro uko vanouya nezvirongwa zvavo zvinobata vanhu vari pasi, asi ivo vachichengetedza mabasa avo.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa, nhasi tiri kumakonde kumashonaland west, uko tiri kutaura nemumiriri wenzvimbo iyi mudare reparamende vakindness Paradza.
Kumakonde pari zvino tiri kuita zvinhu zvakawandisa. Tiri kuvaka kliniki panonzi Pakanyaga muwadhi 8. Tiri kuvakazve bhuroku revana vadiki vekufundira muwadhi 19. Tozoenda kuwadhi 14, tiri kuvakazve imwe kliniki ikoko panonzi pachifuwamiti. Tozobva ipapo tiri kuenda panonzi pahombwe, tiri kuvaka inonzi mother shelter ipapo. Tozobva ipapo tiri kugadzira mabridge, bridge rekuna Sosuje kuwadhi rinobatanidza wadhi 16 newadhi 17. Tiri kugadzira bridge rakanga ratorwa, tiri kutorivaka izvozvi bridge racho. Tiri kubatsirwa nevanhu vekuTDF nevanhu vekukanzuru. Tabva ipapo tiri kugadzirazve rimwe bhiriji kuwadhi 18 rakatorwa nemvura, tiri kugadzira nevanhu ikoko. Tiri kuisa futi zvibhorani kuzvikoro kuwadhi 18. Takaisa chibhorani panonzi Pakangurunguru. Tabva ipapo tikaisa zvibhorani zvatakavhura musi uno pachijaka kuwadhi 19 pachikoro chechijaka. Tikabva ipapo tikaenda pachiwiki chikoro chechiwiki tine bhoho futi ratakaisa ipapo. Tabva ipapo shondo rinouya tiri kuenda kuwadhi 17 kunonzi Kukenzamba. Tiri kunogadzira dhamu ikoko Kukenzamba, madhamu vairi rinonzi Kenzamba dhamu nedhamu rekwaChoto. Saka tiri kuita zvakawandisa. Migwagwa iye zvino zvemakonde yava kumhanya. Vari kundiudza vanomabhazi kuti aiwa MP muri kugona. Vamwe vakanga vasingavanengo vasingaende kumusha vakuenda kumusha vachifara, vari kundifonera kuti MP migwagwa yanaka, tiri kuenda kumusha uko. Saka ndoja tukuita kumakonde. Iyo zinezo ndo rakatora. Tanga tiyo mtambo mkuru wenabu. Leo ya zimadzimari pakanyaga. Tika isamari papo tika unga na makonde yese ipa. Pende shibage iyo zino. Chirikuenda. Chechembele chibage. Chirikuenda nguwa nenguwa. Chefutu fuweti. Chirikuenda wala. Kama mataka siyana siyana. Wachikuwa chibage. Saka chirikuenda. Iyo zino. Kutangaso ndo hilo. Nende takuende za futi mbeu. Nendoenje. Nendeo ya chibage. Nemasetraiza. Nemishonga ito. Nekuti gorelino president. Rakati. Nenda kuona kuti munhu wese arima.
Tirikuona kuti muri kuita zvirongwa zvakawanda wanda. Zvamataura zveku gadzira zviborani kuvaka makirinika nezvimwe. Mari yacho muri kuiwana kupi nekuti vamwe vari kutika zvinhu zvinenge zvatiomei munyikawo?
Tiri kuitsvaga tsvaga. Unotsvaga ka haungangomiri uchiti zvinhu zvaoma. Unotsvaga tsvaga. Kutsvaga tsvaga kune shamwari dziri kutipa irindire yangowo mari tine zvakawanda. Tiri vabereki kumusha uku vatibatsirawo nesimba ravo nekuti makirinika apa ivo ndovanoita zvitina, ndovanokanya zvitina, ndiye anovaka. Isusu basa redu, basa rangu ini namaipfumira. Tinotsvaga simendi, tinotsvagawo maipfumira kafereta vari shamwari dzavo dzinochida kubatsira, tochingobatsira takadaro. Zvinhu zvakaoma asi tiri kudzama repandinogona napo kuti zvirerukire vanhu vedu vekumakonde.
Vamwe vanga vachimbochema-chemawo Honorable Paradza kuti dzimwe nguva mune mamwe matunhu muri kuitwa zvematongerwo enyika, vamwe vemamwe mapato vachiti vari kusaririra mabasa ebudiriro. Imi muri kuzvifambisa sei?
Dambudziko riri muno muzimbabwe nderekuti vamwe vada kupedza nguva vachifunga zvisina musoro wese, vachifunga kuti vamugabe dzingavhisa sei, vamugabe dzingavhisa sei. Isu kwavanenge vachidaro isu tinenge tiri bishi tichitevedza kuvanhu, tichitevedza kumakonstituensi, ivachifunga zvisina musoro wese, zvisingaitike. Vanhu vanenge vachirota vachifamba tingavaita sei? Ndo dambudziko ravanaro vamwe vedu vanopikisa kunyanyanyana MDC nguva dzese. Vanhu vari kuudza kuti toita sei tingavhisa sei zanupiefu pautongi tingapedzera mugabe. Saka ita tine basa razvo zvavari kufunga izvozvo. Isu tiri kuenda kumusha kune vanhu tichiita mapurogiramu ari kufamba. Iye zvinezvi hurumende kumusha uku ine yainoti food for work program. Zvinhu zviri kufamba vanhu vachisenza 15 days wopuwa chibage chako.
Mumiririri wemakonde mudare reparamende vaKindness Paradza vari parunare kumakonde kwakare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Maud Chifamba. Musikana wechidiki akakwanisa iye kuwanikwa achitora iye degree rake reaccounting mazuva apfuura ane makore 18. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu muzvare Chifamba.
Aita henyu.
Muzvare Chifamba, mungatitsananguro kuti manga muri kuita zvidzidzo zvipi uye zvekupi?
Ini ndanga ndichiita Bachelor of Accountancy Honors degree by University of Zimbabwe.
Takaona uchikwanisa iwe kupuwa chitupa chako nemutungamiri wenyika President Robert Mugabe, uyezve uri musikana wekutanga wechidiki kuti uwane uchipuwa chitupa pamakore awo. Nawo une makore mangani uyezve wakanzwa sei?
Ndine makore 18 and ndanga ndakamirira zuva iri kubva kare. Ndakananga kusvika pano ndine 14 years. Ndanga ndisingasviki. Ndakarimirira for 4 years. Ndishanda nesimba. Ndinova zvinhu zvakandifadza. Ndakakwanisa kudadisa. I was proud of myself. Ndakakwanisa kudadisa hanzvadzi dzangu. Ndakakwanisa kudadisa nzinza rekwedu. Ndakakwanisa kudadisa vanamai vangu.
Vamwe vangada kuziya kuti ivo muzvare Maud chifamba ndiani chaizvo vakadzidza kupi uyezve zvakafamba sei kuti muzoenda pachikoro cheUniversity of Zimbabwe mune makore mashoma kudaro.
Ndakatanga chikoro muna 2003 kuma resettlement areas pakati pekweko negweru kunzwa Andersworth things ndakaita kuti ndange kuoneka kuti ndanga ndaigona kutarisa pazviri normal because ndaiverenga not kuti ndaigona but ndaiverenga kumba ndakapiwa bachelor's form in 3 and ndakwanisa kuti 100% saka 10 minutes tevera yacho ndakakumbira kunyora ba exam 75 pananga ndiri grade 3 ndobva ndaita number 1 mugrade 5 saka gore racho ndaraitevera chimbire kuti ndiende grade 4 ndakabva ndaenda kugrade 6 and ndapedza grade 7 na ndinakwanisa kuwana mari yekuenda kusecondary school ndobva ndaverenga ndega 2 years ndakwanisa kupasa form 4 yangu subject then after that ndabva ndazoenda kuform 5 form 6 zvakazoita ndikwanise kundendera mberi kwevamwe vangu ne 4 to 5 years.
Zvanga zviri nyore here mukukura? Tiri kuona uchiti wakamboshayiwe mari yekuti uenderere mberi nezvidzidzo. Vabereki vachiri vapenyu here? Zvakamira sei?
Baba vangu vakashayika muna 2002 kana tombotanga kuenda kuchikoro. Mai vangu vakazoshayika muna 2011 just 1 month after ndapedza kunyora my exams angu form 6. Kukura kwangu kwanga kusiri nyore. Ndichigara nemaster brothers angu vana vababa vangu vasiri vana vamai vangu. But vaindisapota vaindisigira pane zvose zvandaida kuita achindi encourage. Penyu wangu usinamira zvakanaka but kwanga kusiri kuti kuda kwemunhu but ndangangozvarirwawo kuti a family like that. Saka upenyu wangu usina kusimira zvakanaka but handinakwanisa kuti zvinhu izvozvo zvindinyike. Baba vangu vasati vashayika vaigara vachindiudza kuti the only way handaikwanisa kuchinja mburi yedu kwanga kuenda kuchikoro. Saka zvinhu zvakagara neni kubva ndiri mudiki ndaingozviudza chero pana ndisingaende kuchikoro ndaipozviudza kuti kuenda kuchikoro ndo zvinhu zvaikokwanisa chete kuchinja upenyu hwangu neupenyu hwemhuri yangu.
Pane mazwi here aungashingisiwo vamwe vangange vakateerera pari zvino vasikana vechidiki kana madzimai panyaya idzodzi dzekuti zvakakosha sei kuti mwanasikana aende kuchikoro?
Ini ndinofunga kuti zvakakosha kuti mwanasikana aende kuchikoro nokuti ini kudzidza redu sezvandinotaura kwedu kwachifamba hakuna munhu wakambograjueta ndinokutanga kuita degree so pauniversity and de vakandisiya vachikuri ndiri musikana ndiri munhu wechikadzi handina zvazvainzi zvandaizovabatsira handifunge kuti ndingadai ndakasvika pandiri asi kuti zvakatora ivo kuti vatendi vaive nekutenda mandiri kuti ndaikwanisa kuita zvese zvasina zvaikwasangoitwa nevakomana vachona ende ndakakwanisawo kushandawo nesimba. Saka ndinoenda kutaura kuvakadzi vadzimai anenge asapotawo kuti kana vakange vasapotwawo ngavashandewo nesimba and vasaexpekte kupiwa everything honestly sapata nenyaya yongoti chete kuti munhu kadzi takazvisiro zvinofanira kuita izia sometimes anofanira kutoitawo strong person ekuti nyika haita sekuti uri mukadzi here kana kuti woman inotarisa competence inogona here zvauri kuda kuita.
Mukupeta nhaurwa yedu muzvare chifamba mawana digiri renyu iri, chii chamakuda kuzoita manje?
Ini ndinofunga kuti ndichiri nenguva sezvandambotaura kuti ndine 5 years ahead of my agents angu ndinofunga kuti ndichiri nenguva yekuti ndikwanise kuita kurealiza potential yangu ndisati ndava nemaresponsibilities mamwe and all. Saka ndakatotanga kuita masters angu neuniversity of Zimbabwe masters in accountancy and ndokutarisira futi kuita maarticles. Izvo zvinhu zvandati ndozvinhu mamain goals angu parizvino.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Maud chifamba kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa, muve neusiku wakanaka.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekusangana nemunyarikani wezvekuchengetedzwa kwemiti kana kuti tree ambassador Vane Vabonde Awa vaka gazgwa ni gurukota. Rishu kuchengetezwa kwezhuwa nikwa. Amai opa mchinguri. Mshina mekunge waona basa riku itukwa na babonde. Reku kuchengeteza pangwene kuchikara miti ya chivanu. Inganzi ma indigenous trees. Tuno gamchida ene mufaro pa Studio 7. Babonde.
Magadigo mwenye Zimbabwe. Mbogwa mbikuwa saa inye mkoma jongata ndini. Nekuri iso higo.
Aiwa kuno kuchene mkoma nevati. Chitanga nekuti makoro koto.
Mkoma jongata ndinoke enda maiko shiguri. Wanua minister we environment wakati gaza. Kujasa ambasada weze miki. Kana kutumunyari kani weze miki. Zini zinundi faa gacha hizo. Nekuti waka ona basa randaka ita. Ndiyoti jirokuwa zumaya waka senza. Kana kutumunista wangu waka senza. Kundisaru za kutamu mwenyeso Zimbabwe. Kundita inindega mnyarika niwezi niti.
Chii chaka taris kwa na amai mchinguri kutiva kudomei kuwe mnyarika ni?
Chevu tanga mkoma zongandi mepunge mchingo donika mchini zikoro kuburuwa yoko ndio kwa ndio gara. Kanda hii ya basare kudonika mchini zikoro mchipatara mchiguru mende mchingo zita. Saka kota kamba ndiki zita. Ndakazungu wafoni ya kushika iti baku Harare. Kuna minister wachitio kana shigona ndi shite kuya kwa Harare. Saka ndakazenda kwa Harare msuwa 2 June. Kundaka shika kwa Harare minister wanotio. Ndaona basara urwita. Saka ndaona zaka kodera kutindiku gade. Kuita sa ambasada weze zwa nikwa Cheminomu Zimbabwe.
Zii chaezo shamune mchita sa ambasada. Kana watasemu nyarika ni weze mitu.
Unozua anibasaraka anibasaraki. Anibasara kuchengeza miti mkuma jonga. Miti yedu ya peta. Chapeta miti yedu chekutanga tunevari niwe fojda. Tunotenda shukushua pariguri mafojda inokinza marini Zimbabwe. Chechipiri deche kuti mishonga cha hiyo inorapisa wanu. Chine chache uni cha hizo. Jineita matataka siyana siyana. Sata taka wano tumikima perea hizita. Dari janga zishikuwa nisika kishii mikilese mikio ni nekuwa anda kubiza wangu mmajoroba kikipe zamiki newe jusho ndo mkoma zonga inindi mposo kipondili pana patini nda kuma sowe mkoma zonga tinende kishikema uri kia kira la tipa zunde reguna mata arina kushata raka mata asishino kuwara muti mkoma zonga takandofi kandoo pasa guru ndi gira regu zika wangu kutingati kishii meiniki ya tineke kia gota. Katiki sile imiti, ya tinengeta gadira se, jese ya tinengeta nko ita jese, kati chito serge panzubo pazo.
Miti ipi yechua ni ya munu nyanyo shandana ya munu kuyanyo jikara?
Miti ya tinengeta kutikatine sima misasa, mibau bau, atine sima miti yese, mitondo, mibamaropa, yese mitu yese unungo sima mii, miunze, yese unungo mitu yese unungo yechua ni yese, chivu sima, kutikudyo sile pa mzimbo pao.
Veru shinji varu kutambira sei basaramuru kuita ili. Pamweo neku gazuka kwa maka itukua kuita ambasad.
Mkoma jonga muri ya Zimbabwe ya kafara zukuru. Ende dae wano wane muka na wako onana minita. Andi zuti wa imiti ya chini. Chaitika chiti koche kutanga. No gazili kwa sa ambasada. Achimilira miti.
Imi makazi za okupi ilu basare kujigara nukuchengete za mitiri.
Mkoma jonga izuzulindezo wa mwarishi. Inindi mpostora, nilaka na kubenda kuchikoro. Chandaka ita ndeshe kuti indaka saru kwa nchechi kuenda kumiza ino njikitopia. Ndashikia kuenda isamba neshe kuna mata. Ndika kubami itopia, tika pinda mkenya umu. Kune kanga nrebi vidi kuko. Taka ndaka chika ndika ona wachishi, hika zunizo zizi. Kune muna angari kwa nendi Mr. Krim. Parishi nesho wakasha ita au. Ujue muna hindi chenge kwa nanga ndiri mkenya. Saka ndia akandi zikisa kutu akupatikini zikando zika mwenika ye Zimbabwe. Yura la risa mwuri.
Aiwa maita basa shukuru mkoma nevu.
Aiwa tinote nda mkoma jonga mwe mingu wa yatanaga.
Mangamaka terira kunae mnyarikani weze kuchengetezwa kwe miti kana kuti tree ambasada la neva bonde. Muchirongwa chenyu, chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi, munochipiwa neni wenyu, Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mina Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regai tarise musoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai votungamira bato ravo mukupemberera makore gumi nemanomwe raumbwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, Dr. Amina Chris Gande munhau dzechindevere.